MaZimbabweans vanofanira kuzviziva kuti zuva ranhasi rakakoshesesa. Ndozuva rakatanga maliberation movement akaita Osana Zanu PF akazoteverawo vamwe kuti aiwazve ganda dema vanhu vatema. Iye zvino vunhapwa ngahuchipera, hatisati tiri maBritish, maAmericans, maRussians, asi tiri vanhu vatema. Ngatichiona inoupenyu hwedu kuti hwakamira sei.
Vagutupinda itinzwa.
Zuva reAfrica Day Blessing tinorikoshesa zvikuru. Rinotifadza, tonyunyuta panguva imwe cheteyo. Tinofara nekuti makore makumi mashanu nemana apfuura muguta guru reAddis Ababa muEthiopia, mafounding fathers veAfrica vana Emperor Selassie nevamwe wakadaro, vana Kenneth Kaunda, Julius Nyerere nevamwe wakadaro, Jomo Kenyatta vakaungana muguta guru reAddis Ababa ndokufoma yainziyo Organization of African Unity yataa kuti mazano yo AU muswa 25 May mgore 1963. Saka chinangwa chavo chachiri chokuti ivo Africa yose kubva kuCape kusvika kuCairo ibve muuranda hwecolonialism, ibve muuranda hwokudzvanyirira, kudzvanyirirwa vanhu nevarungu nokudzvanyirirwa vanhu pachedu. Muchirungu vakangoiti iyo exploitation of men by men. Ndo atikangotangariwa mafounding principles nemafounding values Africa Day. Asi muno muZimbabwe tinonyunyuta nenyaya yekuti papera makore makumi mashanu nemana tabva mukufomiwa kweAU yataa kuti AU mazwano. Tiri kutambura, tiri muhutapwa hwezanu PF. Zvose zvakanga zvichitarisirwa nemafounding fathers kuti zvinge zvichiitika muAfrica tichisanganisa neZimbabwe hazvina kuitika. Vana veZimbabwe vari kuyaura, vari kutambura, vari kutongwa nedemo nehurumende yaPresident Mugabe neZANU PF. Saka tinoti Africa Day tinofara tichisuwa nguva imwe cheteyo.
Vachiri manzimanzwa zvataurwa navagutu kuti pane kufara nekugunun'una nematongero ari kuita ZANU PF.
Ndanga ndatanga ndataura pakuti Africa Day zvinorevei. Tochiuya kunyaya dzomuno muZimbabwe. Ndo patinowana kuti aiwa zvee ZANU PF iri kufamba mugwara iroro rakaparurwa nana Dr. Kwame Nkrumah yokuti Africa inofanira kuva free. Mukanyatso kutarisa zviri kuita hurumende yava Mugabe, hurumende yeZANU PF, ndozvokuti muno mutema muno muZimbabwe udzanyiri hwapera, maresources atinawo egoridhe, eplatinum, ezvicherwa zvipi zvatingafunga zvatinazvo nezvimwe zvatisati taziva zvava mumaoko menyu. Ndo panouya nyaya yezimu aseti yokuti 51% ngainge iri mumaoko amaZimbabweans. Izvozvo zvichetezvo zvinokwanisiwa ende zvakakwanisiwa navamugabe neZANU PF.
Vagutu, asi tingati here hapana chekupemberera apa tichitarisa kuti mapato akaita seZANU PF akarwira rusununguko rwenyika.
Tinovatenda madzikoma iwawo nehazvanzidzodzo dzakarwira rusununguko rwedu, hatimbofi takavakanganwa kusvika narini narini. Saka isu tozosuwa nokukasika zve tichiti vazhinji vavo kana kuti vose zvavo vakatsakatika vakafira mahara, nekuti zvavaifira zvavaitarisira kuti zvingave zvinoitika munyika medu muno yechipikirwa yeZimbabwe handizvoba zviri kuitika. Tiri kutongwa nehurumende inodzvanyiriri, hurumende yamakoronyera, hurumende ine uori. Ngokuti iye manje ukaona kutambura kunoita vana veZimbabwe kuti kana kuwana mari chaiwo mabhenki, iyo mari yataurwa nacomrade Gadzira Chirumanzu yokuti varimi vefodya vakawana 200 million. 200 million iyoyo ukaona zvakaitika paboka paya vachitandaniswa neriot police vachinyimwa mari yavo nokuti kesha hakuna. Ndakabudisa misodzi ndakatarisa pachivhitivhiti kuti ndo zvinoreva here freedom yacho, ndo zvinoreva here land reform.
Vachirumanzu, tichasa idzo nyika dzemuAfrica nesangano reAfrican Union, mungati pane kubatana here kana kuti pane zvakawanda zvoda kuita?
Kubatana kuripo, asize kunozogona kusavapo nenyaya dzokuti leadership yamwe maAfrican countries vachiri kutengesa, havasati vachatevedzera izvo zvakaparurwa kudhara namafounding fathers. Kuti veduwe iwewe munyika mako haugoni kuti wakasununguka kana imwe nyika yomuAfrica yanoziva kuti isati yasununguka. Saka iyo richiri dambudziko This is why you find that pachirungu ka munhu akabva muZimbabwe akaenda kune imwe nyika unotosvikonzi hei uyu mukwerekwere tomboti sezvakaita akaenda kusouth africa. Zoreva kuti iva vanotaura mashoko iya havasati vaziva udzamu kana kuti zvinoreva africa day kana zvinoreva ganda dema muchinokusarudza.
Vagutu, zvii zvinoda kuti zviitwe neafrican union kuti izadzikise zvido zvevaye vanasoro jena varere muhapwa dzemakomo?
Vanasoro jena vakavumba batore kana tikangoti sungano reorganization of african union nguva iyoyo au mazuvano. Vakanga vane chinangwa chokuti munhu mutema wose kubva kucape kusvika kucairo tikangoti munhu wese wemuafrica, ndikati munhu mutema ngatikuti mwana wese wemuafrica agare murunyararo, agare mukubudirira, agare munyika yaanokwanisa kunge iye achiita zvaanoda zviri pamutemo pasina munhu anomudzvanyirira, akwanise kuva nekuzvitonga kuzere. Kuzvitonga kuzere kunoreva kuti kana une zvaunoda kuti uite haurambibvi, kana vanokutonga kana kuti vanokutungamirira vakasaita zvakanaka ukada kuti utaridzire kana kuti muchirungu anoti uite demonstrate kana kuti petition, unofanira kunge une mukana wokuzviita izvozvo. Zvino pari zvino tinoona muno muafrica dzimwe nyika dzava nani dzaenda mberi chaizvo panyaya idzodzo dzokupa vanhu kodzero dzavo dzokuti vave vanogara vakasununguka, asi tine yatingangoti muchirungu maoutpost of tyranny asara muno muafrica akaita somuno muzimbabwe. Kokuti ukada kuti uti hurumende apapa makanganisa ukangodaro chete wamwaiwa neuti hunokashidzwa wetiegas, wapondwa nebaton stick, wasakidzirwa imbwa dzeriot police, unongonzi nyarara ifa wakanyarara.